mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307, asi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro vanoita makumi maviri nevanomwe 27, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafane chirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 11,246. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu neumwe 9,451. Imwe nhengo yebato rinopikisa mudare reparamende muBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party rave kutora katsika kebato reZANU-PF kekudzika mitemo inombunyikidza vanopikisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vakeni Kapinga vebato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vakataura izvi mudare reparamende reBotswana nemusi wechitatu mukuzeiwa kweAmendment Bill number 15 of 2020. Vakapinga vakati kunzwanana kuri pakati peBDP neZANU-PF kwazosvika pachinano chekuti bato remutungamiri wenyika vamukwetsi Masisi rave kutora mazano ekumbunyikidza vanopikisa.
KuZimbabwe, hurumende yeZANU-PF iri kushandisa mutemo weflow crossing kuuraya mapato anopikisa. Kana dzimwe nhengo dzemapato anopikisa dzinodzinga dzimwe nhengo dzadzo mudare reparamende inova matare dzinosva anopa mutongo wekuti avo vasakwanise kubatana nevamwe vadzingwe, zvoita kuti nzvimbo dzavo dzisare dzisina mumiriri.
Pasi pemutemo uyu uyo uri kutarisirwa kudzikwa sezvo bato rinotonga munyika iri nenhengo dzakawanda kudarika dzevanopikisa, nzvimbo yenhengo yedare reparamende iyo inenge yafunga kubuda mubato rayakasarudzwa iri inosara isina mumiriri, izvo zvichaita kuti kuendwe kubaelection. Vakapinga avo vaive mumiriri weBotswana muZimbabwe kubva muna 2012 kusvika muna 2016 vanoti yasvika nguva yekuti mapato anopikisa maAfrica abatane pamwe chete senzira yekumisa kutungana kwembudzi kwavati kuri kuitika muZimbabwe, umo muri kudzingwa nhengo dzeMDC Alliance mudare nedzeMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe.
Ndingati nguva yekuti mapato anopikisa mudunhu reSADC kana kuti muAfrica yese abatane pamwe chete kuitira kuti utongi hwejekerere humusiridzwe mudunhu nemukontinenti yese yeAfrica.
Studio 7 yataza kubata wakali panipugeni awo vanona nezo kufambiswa kumashoko mbatole MDCT panarembo jayavo. Asiva nona nezo kufambiswa kwa mabasa msangalore Zimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice watenda imbofana. Vatigira nana vakapinga vachiti mtemo iyi ili kuitirwa kuti mapato arikutonga arambe ari panyanga.
Tinoona muZimbabwe nezvakaitika mwedzi mishoma yapfuura paikakadzana vatokozani kupe neMDCT navanelson chamisa neMDC Alliance. Totoona kuti mutemo sekupindirwa kwakaitwa nedare guru rakapa mutongo wekuti maikupe ndoo mukuru weMDCT. Tinotoona mutemo uyo wakatotyorwa uripo wekuti hakuna munhu anogona kusandura bato rake raanomirira.
Vambofana vaenderera mberi vachiti mapato ezvimatongerwo enyika akarwira rusununguko achatevere utongo wejekerere.
Saka iri ringave dambudziko kune mapato anotonga anoziva kuti zvino zvavanoita hazvisi kufarirwa nevanhu zvekuti pane danger kana takadaro muchirungu yekuti vanogona kurasikirwa nema MP anenge asingafariri zvavari kuita, asingafariri matongerwo ari kuitwa nyika oenda kumapato anopikisa. Zvinozoita kuti gare gare mapato aya anenge atove neva miriri muparamende vakatowanda kukunda vebato riri kutonga.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti ushamwari hwebato ravo neveBDP ndehwemandorokwati uye havaoni chakaipa mukubatsira BDP nemazano.
Shamari weZANU-PF neBDP wakangofanana neweBande neBhurukwa. So ushamwari huripo pakati peZANU-PF nemaliberation movements ose ari muno Southern Africa nemuAfrica yose across the world. And there is nothing amiss about the BDP seeking to copy or replicating the legislation in Zimbabwe. You may also need to know that mutemo wakaita seiwoyo hauwanikwe kuZimbabwe chete, unowanikwa kumaruling parties ose even opposition parties. So there is nothing wrong about the BDP copying from established traditions.
Asiva nunani zvekuburitswa kumashoko mubato reBDP vakakhelelo kinzi vabvuma kuti bato ravo rinofambidzana neZANU-PF asi varamba kuti vari kubatsirwa nemitemo isiri yejekerere kubva kubato rinotonga munyika.
Very diplomatic relationships with these parties from other African countries.
Tinoza wira wakadzama nemapato mazhinji anotonga munyika zhinji muAfrica. Izvi zvinoita kuti bato reZANU-PF risaverengerwe mumapato anotonga atinonzwanana nawo. Asi hatidi bato reZANU-PF kana ripi zvaro riri panyanga kuti richiudze zvekuita kana mitemo yatingadzika. Isu tiri bato rinoremekedza nekunzwa zvido zvevatsigiri varo.
Kuburikidza nemutemo uyu nhengo dzeMDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa dzakabviswa muparamende uye makanzura mazhinji akabviswa mushure mekuramba kutsigira MDCT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vashona yange yave nemakore anoda kusvika makumi matanhatu iri muKenya asi isingacherechedzwi sezvizvarwa zvenyika iyi. Nemugovera yakapiwa chipo chekuva zvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakapa vamwe vemhuri iyi vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe 1670 magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya. Mumwe wevakuru vemhuri yevashona iyi vaOliver Muregerera vanoti mumhuri yevashona iyi mune mufaro mukuru. Vanoti kupiwa magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya zvichazarura misuo mizhinji yavange vasingakwanisi kupinda. Vabereki vemhuri iyi vakaenda kuKenya pakati pa 1930 nekuma 1960 vachiparidza shoko raMwari asi vakazoguma vagara munyika iyi vasina magwaro aivabvumidza kushanda. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navamuregerera kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Kuno kwaita mufaro chaizvo mukuru nekuti zuva ranhasi raita sekunge kwaberekwa mwana nekuda kwekuti tadaiswa ku celebration ye independence ku stadium na wa president wa Uhuru Kenyatta. Tasvika ikoko, tasvika kutaenda sevanhu vanga vaindozvawo ku celebration ku stadium. Tazoshamisika takudaizwa zvakutonzia mapiwa citizen mama citizen yambisirwa kudaizwa kwataitwa iwa president vanga vatoronga zvozvose zvava mugwara saka na tadaizwa isu zviri zvinhu zvavanga vatoronga kare tadaizwa nemazita tadaizwa zvichinzi mazita aya tikutolonja kuvhurwa kwokupiwa matsamba kwevanhu vezimbabwe vanonzi mashona vagere muno mukenya saka na ndochicho chikuru chaitika nhasi muno mukenya kuni paswera pine mufaro usingamboitaba kwafarwa zvakanyanya kusvikirira nepamusha pedu patinonamatira kwaswera kuine mufaro unotyisa kwazvo.
Vanhu vangani vakwanisa kunge vachipiwa magwaro ekuti vange vave zvizvaro zvepenyu?
Kwapiwa vanhu vanokwana kuita 1670.
Chiitiko ichi vamuregerera chakusiya ipapi tichiona kuti manga muchirwira kuti munge muchicherechedzwa munyika umu kwemakore nemakore.
Chiitiko ichi chatibatsira zvikuru nekuda kwokuti iye zvino takukwanisawo kuti kana ari mabhizimusi takukwanisa kuaita kana dai kuti tikakwanise kugadzirisa upenyu hwedu nekuti upenyu hwedu hwanga hwaakumawere saka naiye zvinei zvaakwanisa kudzoreredza upenyu hwedu kuti tipinde mukati meupenyu hwakanyatsoswatuka kana kuti tione utano hwakanaka nekuti zviro zvose zvava zvakatomera sekuziva kwamunoita kuti kana munhu usina chitupa kuti uwane chaunomisa hapana chaunomisa kutenga chaizvo chiro kana kuti utengewo stendi kana kutenga motikari kana kuti uitewo chese chese chaunoda kuti uite kana kuti uvhure akaunti mubhengi zvese zvanga zviri zvinhu zvakatomera kana vana kusvika kuenda ranga riri dambudziko rakaoma taachingorwisa chete zvekubata nenzara asi iye zvino tasununguka taakukwanisa kuti chikwanisewo kuva neutano hwakanaka.
Tinoona kuti mhuri yevashona iri mukenya inodarika zviuru zvitatu kana kuda kusvika kuzviuru zvina. Vamwe vasina kupiwa nhasi magwaro zvii zvichaitwa kwavari?
Pane urongwa huripo hwatichiri kutaurirana nehurumende kuti tikwanise kuti tichikupiwa magwaro tese takakwana.
Asi chii chamboita kuti nhasi vasacherechedzwa?
Paitwa kuti iye zvineizvi paita sekunge kwangoita launching badzi yekuvamba basa racho rekutizvo vanhu vese vavapiwe magwaro asi tine hope yekunyatsoziva kuti zvinhu zvichapinda mugwara zvichakwanisika kuti vamwe vese vakwanise kupiwa tese nhamba iripo.
Tichitarisawo remangwana mushure mekunge mawana magwaro aya rakamira sei?
Ramangwana redu iye zvinezvi raakuratidzisa rucheko nekuda kwokuti iye zvinezvi munhu wese anokwanisa kusununguka sezvo tiri vanhu vabereki vedu vakauya kuno kwari mamishonari kune mingava yakasara yebasa ramwari raida kuti ribatwe tichikwanisa kuti tibudewo mukati menyika dziri kunze kunozadzisa mabasa iwayo. Zvino iye zvinezvi taakuona mwenje wokuratidza kuti tichakwanisa kuzadzisa pane zvakasiyiwa nevabereki kuti zadzise pane zvatakatemerwa zvekuenda kunoraura kune dzimwe nyika.
Ko kutarisirawo kushanyira Zimbabwe mune urongwa here maane matsamba ekufambisa?
Aiwa kutarisira nekuti Zimbabwe hatina kuirinza godzi inyika yakazvarirwa madzibaba edu hatikwanisi kuirinza godzi asi kuti tiri kuti iye zvinhu zvazvitapuhwa kumagwaro ekuti tive vagari vemuno tinokwanisa kuti kana paine zvinengewo zvanesewo ikoko zvii zvinobvira kubatsiridza zvinongobatsiridzwawo sevanhu tiri vanhu vatema nyika ino yese yeafrica inyika yevanhu vatema.
Ivo vanhu vapiwa magwaro nhasi vapiwa vakuru chete here kana kuti vasanganisa vakuru nevadiki?
Vasanganisa vakuru nevadiki ndonga kuti ndo zvavaita.
Avo vange vari mumwe wevakuru vemhuri yevashona iri mukenya vaOliver Muregerera vari parunare muNairobi kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Chronicle rinoti vanasikana vechikoro vaviri vekuBulawayo vakazviuraya mushure mekubata nhumbu mazuva ekurambidzwa kufamba famba kwevanhu nyika ichirwisana nekumisa kupararira kwecoronavirus. Vasikana ava ndevamwe vemazana vepasikana vechikoro vakaita nhumbu palockdown vave kutya nekunyara kudzokera kuchikoro. Chipatara chemupilo chinoti zvikamu makumi matatu kubva muzana 30% zvevana vakazvariwa pachipatara ichi vakaitwa nevanasikana vechikoro vari pakati pemakore gumi nemaviri nemakore gumi nematanhatu. Sunday Mail rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatangidza kuongorora vanhu vanosanganisira majaji, mamagistrates nevakuru vemakereke pamusoro pezvinhu zvisakafanirwa zvakawanda zvavanofungirwa kuti vari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi ve studio 7 anandiromuka wandi vose vanoshanda mukati me studio 7 ndirokutendai ndonzi Brian ndiri muno muzanzi ndiri pa job apa MDC yaifa yakatonga nyika nyangwe kunze pavhotwa apa chamisa awana 90% mavhotsi ZANU-PF yawana 5% kubva mugaba chiripo 2008 ma military commanders vakada kuti atisalute muna sina kurwa hondo chekutanga chechitwo pese pandarwa nyaya mukanzwa vati nyika inei takairwira musapoti pane chichadzokera kumashure kuti pane kunegoshitwa kuchaitwa. Chechitwo wese asungwa hakuna majusiti anozotenderwa kupa munhu bhero nyaya inozongoenda kukoti mijaji anozongoti chete majusiti akakanganisa asi munokuti mejazita angasungirwa nzanzi akanganisa na jaji iwosho chiri chinhu 1 jaji hatonga anotanga nokonfirma kuvamadhara kuti munhu tombabverewa nitombomirira notodii ndosaka muchiona nyaya idzodzo dzisingakasikwi ende muchapera. Ndida kutaura manje vari kuteera tine vatatu izvo vari kusungwa before January veMDC vakuru vakuru vatori padhuze dhuze izvo zviri kukandwa kuti vanozobuda muna February. Ndichazo kutaura zvimwe zviri kuenda kumberi zvatiri
makadii venyu pastudio 7 inini ndoda kuzama kutsura vanhu vanotaura pastudio 7 kunyanya verudzi rwechikadzi vanoti kana vakanzi vatsanangure nechirungu vanoda kubva vatotanga nekunoza nekunoza zvimwe votaura nechirungu chichipera chiri chirungu asi vakanzi chitsanangurai nerudzi rwechitema unova rudzi rwavo rwavakaberekwa narwo rwavanozivisisa vanoda kubva vaita sekuti haatombogone shona zvisinei kuti uri kuamerica kana chii hapana mushona asingagone shona. Tine vamwe vanhu vanenge vari vanhu vakuru nevanhu vasina kudzidza vanodawo stereki chirongwa chestudio 7 munenge muchida kuti vazonzwa kupi indava vachida kukanganisa zvirongwa vanhu ava.
Pastudio 7 apo pastudio 7 mapurisa muzimbabwe takutoshayiwa kuti tochiatii kuti zvazvii zvakaoma usikarii nokomana nyika ichiitwa matabutana nakudayo ndirikuseka zvangu murume uyo anga ari kutaura achiti izvona hewani munongotaura zvakaipa chete pastudio 7 hamumbotauri zvakanaka. Zvakanaka zvipi zvatinotaura zvingataurwa nezvikunzi zvitaurwa tarisai rodhi yekumasvingo nhasi uno kuita makomba kuita kunga amena amena iye yacho bait bridge bei kunanga kuenda kuHarare kwacho inotonyadzisa kana kutinzi ii rodhi kuemain rodhi zvinorewe ibabawo vachitaura zvinosinava ini ndinongoti vanhu vakayamwira muzanu PF handizivi kuti chii wangojaira badzi kuti iwo anofanirwa kuguta iwo vachidzvanyirirawo muvanhu vachitsikirirawo muvanhu ndo zvavanongofunga baba vaya vayaka vatiitire mushe.
Mangwanani mangwanani uchamari estudio 7 indinorwadziwa mwoyo nezviri kutaurwa zvekunzi vanhu vasataure pamaapu pamaindaneti vati vachatreswa nani mapurisa emuzimbabwe ka wana maya ya imike imushi che ndo saka wanawa kunyanya kuita zimosha gaga wanda amuketi basari nire kipulisa wakuita sika ne politics wichi mindi kutori kuburupure maku politics amusi amuketi zenye zekuze kusuko honi warukura ya wana warukundini warukupunda wana muna kufana nane watunga miru na nyuta zenza jani china masa misi wakuta anzi studio sefi nino nyefa ino nyefa paki ya jito urachokwani ZBC nino urachokwani mtori neti ungu wakumana Sungura mwina rora kashata. Dosa kama mpuna wana wadikoru kupondoni. Nkozi hizo doza murkita mmishomu. Mchura ya wano nefuti wa sila mwoswa. Mchini mchiponda mchiru wa wano. Uweza kafila mbili. Muta ando wana wadikoru kupondoni.
Mangwana ni mangwana naga naga studio 7. Mbaka simba yerewa na mkoma tunono kawande. Siweji che mugu rumende Zimbabwe isinga urombo kwa sarwa sayo. Sinenge ziri kune dzimwe nyika zvichishingirira kuti zvitsvagire muri chikafu. Sodzokera kumbaka nyamapepa azvo akapera zvinoshandisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvidzokere zvinopiwa mamwe mapepa zvinoshungurudzwa. Mari dzinotsvajwa ipapo dzinonge munhu apara mhosva imwe inotyisa. Havaiti sekuti vari kubetsera zvizvarwa zvavo. Ndiudzei kuti $318 inotenga ngombe ngani pa passport imwe inocharjwa munhu but ukataura mari iyoyo kuti bhadhara munhu mushandi wekuZimbabwe ari kushanda ticha vanotaura kuti mari iyoyo yakawandisa inobvepi saka vane vachiti munhu ari kutambura ari mukati medzimwe nyika achiita basa rinorwadza unoiunganidza kunguva yakareba zvakadii kudazoirikabva mari iyoyo achishanda anenge asenza sei sei vasina tiche kuti zvavari kunda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika chirega tivanyoresere vawanevo zvimapepa vokufambisa nyore zviri nani vachibhadharwa mubhadho muripo uri nani unotaurika chirega vachitavo $100+ zvingave nani haikona $318 mwoyo yakadaro vanoiwanepe vakuru ava ngavatarise ruviri vahwetsitsi vatitore sevana vavo vavakabereka vakuru vemunyika yeZimbabwe havana tsitsi havana rudo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana pafacebook page yedu ye VOA Shona
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuru America yakatangidzawo kuendesa kumatunhu ose mushonga wenhomba wekudzivirira coronavirus. Izvi zvauya mazuva maviri mushure meUnited Kingdom yatangidza kubaya vanhu vayo nhomba iyi. Mushonga uyo wakagadzirwa nekambani yePfizer unonzi unofanirwa kugara mumafiriji anotonhora zvakanyanya naizvozvo hausati wagadzirwa kuti ushandiswe munzvimbo dzinopisa sekuAfrica nedzimwe nyika. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vanoti zuva ranhasi izuva guru kwete kuvanhu vemuAmerica chete asi vepasi pose nekuti mushonga unoratidza kutanga kwekupedzwa kwechirwere ichi.
Mr. Wande, zvatiri kuona ndezvekuti nguva yatange takamirira yenhomba COVID-19 vaccine yasvika saka nhasi matrucks FedEx UPS ari kufambisa vaccine kana nhomba kuma different locations ndo vari kuti pamwe about 145 places we have the vaccine. It's a big logistical operation nenyaya yematemperatures saka there are only a few locations to be designated and the appropriate refrigeration yekuti vaccine isa kanganisika saka ndozvati kutarisira kuti vari kuti mamwe vanhu muAmerica vanenge vakutanga kuwana vaccine vari kutarisira kuti vanoshanda muzvipatara nevaya vari mumanursing homes ndo vachatanga kuwana vaccine.
Mataura nenyaya yekuti mushonga uyu unochengeterwa panotonhora, pane nzvimbo dzakawanda here dzina mafiriji anotonhora kusvika panodiwa nomushonga uyu?
Nzvimbo muno muAmerica, yes, dzirimo. Kune research institutions like my university systems, koitawo zvipatara zvine mabig hospital chain systems vanenge vane capacity yemarefrigerator anodiwa. But mamwe ndinofunga kuti hurumende ichatobatsira malocal authorities kunyanya kumaruwa kuti vakwanise kuti vaccine iwanikwe ikoko, because marefrigerator vanenge vasina mumaruwa.
Tiri kunzwa zvakare kuti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vechitema vanoita sokutya kana kuzeza kubayiwa nhomba iyi. Pane zvamungatiudzavo pamusoro penyaya iyi?
Zvandinga taura vahwande ndezvekuti unfortunately nenyaya yehistory yekuti pane mamwe maexperiments akamboitwa kudhara, vanhu vatema vakasabatwa zvakanaka. Vanhu every time pokuti hurumende yaakuita mavaccination iwaya yamamas campaign seCOVID-19 vaccine, vanhu vanobva vafunga varangarira zvakamboitika kare kuya pakamboitwa mamwe maexperiments like syphilis and so forth, ekuti vanhu vatema vanga vasiri kuwana treatment for a while. Saka zviri kuita kuti vanhu vazhinji vafunge kuti havaccine pamwe pane zviripo zvisiri zvokuti vanhu vararame vapone. Asi pakuona kwangu ndinofunga imwe inongova nyaya yekuti vanhu vanoda kuitwa reassured. Saka zvatiri kuona ndezvekuti machiremba nemacelebrities vamwe vaimbo vatungamiri sana Obama vana Clinton vari kuti ivo vachatanga kutora vaccine kuratidza munhu wese kuti hano is safe. Saka ndofunga kuti zvichabatsira kuti maaya atinoti maconspiracy theories ari kufamba panyaya yevaccine aite mashoma.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vari parunhare kuNorth Carolina kwekare neStudio 7. Ya guru Richard Silduma nekambo kakambonetsa African Dance. Zvezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU PF.
Nasi America yatangizawo kuparadzira mushonga wenhomba kana kuti vaccine ye coronavirus mumatunhu ayo ose. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesezvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.